manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 22 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro weSadik vaemasoni Munangagwa vokorokotedza bato reFlerimo kuMozambique nekukunda musarudzo idzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzura. Makanzuro kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki muZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri anotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa nhasi vakorokotedza bato reFlerimo rekuMozambique vachiti rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa musi wa9 mwedzi uno. VaMunangagwa vanoye zvakare sachigaro weSadik vataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo reZANU PF uye waparura musangano wepagore weZANU PF. Kosta Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau vaMunangagwa vatiwo bato ravo richaramba richisimbaradza ukama hwaro neFlerimo.
I wish to congratulate our sister revolutionary party FLERIMO and the president-elect.
Ndinoda kukorokotedza shamwari yedu FLERIMO uye nemutungamiri wenyika achangobva kusarudzwa vaDaniel Chapo nekukunda musarudzo zvine mutsindo. ZANU PF yakagadzira kusimbaradza ushamwari hwayo neFLERIMO. Wakabvira munguva yehondo wekubatana uye senyika mbiri.
Asi vaMunangagwa vanachavataura pamhirizhonga iri kuitika kuMozambique uko vanhu vakawanda vari kuratidzira senzira yekusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo. Sarudzo dzekuMozambique dzakashorwa zvikuru neEuropean Union ichiti kuverengwa kwesarudzo hakuna kufambiswa zvakanaka uye zvanga zvisiri pachena kubva panzvimbo dzekuvhoterwa kusvikawo kwaiunganidzwa mapepa ekuvhota uko inoti zvakabuda musarudzo zvaishandurwa shandurwa. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa muZimbabwe cheCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati Zimbabwe senyika inovasa chigaro weSadik inofanira kutevedzera mitemo yeSadik isina divi rayakarerekera.
SADC inofanha kutevedzera zvinenge zviri muguidelines nekumaprotocols emuSADC. Kana nyika yatadza kuita process inofanha kuudzwa nekuti kana tisina kutsiurana isu sehama muno muregion tinozonyara kana taakuenda kune maplatform in the continent and in the world mairana nekusagona kwedu kuconducta sarudzo zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati hazvishamise kuti vaMunangagwa sasachigaro weSadik vamhanya kuita makorokoto kuna vaDaniel Chapo sarudzo idzi dzichine mutauro nekuti vaMunangagwa pachavo vane pfungwa dzekuita chirwiraingwe neFLERIMO semapato akarwa hondo yekusunungura Zimbabwe neMozambique.
Izvi zvinotiratidza pachena kuti SADC ibato reshamwari dzinogara pamwe chete dzichizevezerana kuti dzoita sei kuti mapato akarwa hondo akakunda akatanga kutonga nyika dzavo dzakasiyana siyana arambe ari pachinzvimbo chekutonga.
Kunyange vaMunangagwa vasina chavataura panyaya yemhirizhonga iri kuitika kuMozambique sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vashora zvikuru mhirizhonga iyi uye vakurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya yemhirizhonga iyi zvakazara. Panyaya yemusangano mukuru wepagore weZANU-PF, vamunangagwa vatenda zvikuru komiti yavanhu vakaronga musangano uyu kuBulawayo. Vati politburo yebato ravo ichazeya gwaro recentral committee mangwana. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziite musangano uyu murunyararo. Musangano wepagore weZANU-PF unobuda negwara rinoshandiswa nebato iri kwegore rinotevera, uye wakakosha nokuti zvinenge zvabvumirano mubato iri ndizvo zvinozoitwa mukufambiswa zvinhu munyika, sezvo ZANU-PF iriyo yakaumba hurumende zvichitevera zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Dare repamusoro reHigh Court rarambidza makanzuro nehurumende kungomuka vopwanya dzimba dzevanhu vachishandisa mutemo unopikisana nebumbiro remitemo weRegional Town and Country Planning Act. Mutongi vane vhakatiyo vati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo renyika. Izvi zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare nerimwe sangano rinomirira vagari rechitungisa Residence Trust kana Chitrust muna 2020. Vakatiyo vapa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, gurukota rezvematunhu vaDaniel Garwe uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza gore rekugadzirisa mutemo uyu. Vatiwo kanzuru haifaniri kurega vanhu vachivaka nekugara yozotora matanho vapedza. Vakatiyo vatiwo mutemo unoti panofanira kunge paine kumwe kunogariswa vanhu vasati vaputsirwa dzimba dzavo. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachapindura kana vagadzirisa, ndinodzokorora kana vagadzirira uye vanzwa kubva kumapazi ose ehurumende. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Chitrust muzvare Alice Kuvea.
Ichokwadi tiri kutenda uye nekufara. Mutongo akabva kuHigh Court wekutaura kuti makanzuru kana kuti malocal authorities haachabvumidzwa kungopwanya dzimba dzedu pasina court order. Zvinova zvinhu zvakatikoshera.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Nekuti 2020-2021 takave nedambudziko remadirective aingobva kulocal government achitaura kuti dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa, dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa. Ichokwadi, tine dzimwe dzimba dzakapwanywa, tine kunyangwe pekutengesera pakapwanywa zvisiri pamutemo, kunyangwe isu vagari tanti nemareceipts, tanti nemapepa ese akakwana kubva kuchitungwisa municipality, asi dzimba dzimwe dzakatopwanywa. Uye zvekare kushungurudzika kwedu vagari kwekuti tantisazivi kuti nhasi tinomukatiri pai.
Nechikonzero chei?
Nhasi mwedzi uno kwabuda notisi yekuti dzimba dziri kupwanywa, zvigiredha zvaakutofamba, mapurisa ekanzuru mapurisa chaakutofamba, maakutochikidzirwa. Zvazvisina kumira mushe kune vakwegura vedu, kune vanhu tatakutogara takabatirana mumaoko. Saka ndo zvinhu zvakaita kuti tiende kumatare dzimhosva sevagari.
Kunoti kudii zvii zvamamuchida kuti zviitwa apa sevagari?
Kunoti mutemo wakadai dai wamiswa, malocal authorities akwanisa kunge achitipo nguva uye zvikonzero zvekuda kupwanya dzimba dzedu.
Ko vanogotadza kupwanya sei dzimba idzi vamwe vacho vachiti dzakavakwa zvisiri pamutemo?
Sezvandambotaura kuti vazhinji vane maoffer letters, vakabhadhira maregularization fees, vane maresits avakutobhadhira kukanzuro, asi waingofuma dzimba dzako kana kuti address dzatoiswa mumanewspaper kunzi dzimba dziri kupwanywa panguva yakati.
Vanga vari vanomirira chitungwisa Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunhare kuchitungwisa kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Kune vechidiki wakawanda wemu Zimbabwe varikuye mura mafambisiru esarudzo zekunyika ya Amerika idzo dzichaona ruzhinji ruchinovhota musi wa 5 mbudzi vachiti dai Zimbabwe yakwanisawo kutevedza zvavari kuona zvakanaka zviri kuitwa. Asiwo kune vamwe zvekare vechidiki vanoti Zimbabwe yagara inozviitira sarudzo dzayo zvakanaka zvekuti haina zvizhinji zvekudzidza kubva kuAmerika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe weavo vanoti gadziriro yekunokanda mavhoti kuAmerika inofanira kuyemurwa ndimakomborero Mafukidze wechidiki anodzidza pachikoro chepamusorosoro cheChinoyi University of Technology.
Sandiona kunge inyaya yakanaka yekuti munhu wese ari kuita run for the same post anofanira kuwana the same time yekuti taisisi akwanisawo advertise awatsvaka hoshi vanhu vake. Pakazoita situation yekuti mumwe ane maonero ake anoyuwawo haikuti anopusha ari more than the other, ndiona kunge zvinenge zviri fair as a political system kuti tinonyanya kukurudzira vamwe kuti vawane munguva yakawanda kudarika vamwe.
Mumwewo wechidiki Luke Chitsike mugari wemuHarare anotiwo dai Zimbabwe yakwanisa kutenderawo zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota sezvinoitwa nehurumende yeAmerika.
Tichiona kuti vazhinji zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakabuda zvakaenda kunze wane kodzero yekukwanisa kunge vachivhota, tikaona kuAmerika tiri kuona dayaspora vhoti yakakosha, zvizvarwa zvekuAmerika zvichikwanisawo kuvhota, so tinokwanisawo kuzvikopa kana kuzvitorawo senyika yeZimbabwe tozviisawo musadzi zvedu.
Asiwo Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti Zimbabwe inyika yakazvimirira isina zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerika.
Aiwaka, isusu we are Zimbabwe, America is America. So whatever they call kuti is democratic kwavari, it might not be democratic here. Even ngavaite zvavo, we can't copy nzira dzavo dzemaelections. Isusu nzira dzedu dzemaelections, we are proud of that.
Mwedzi unouya wambudzi nemusi wa 5, nyika yeAmerica ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vari kutatsurana naamai Kamala Harris veDemocratic Party. Vaviri ava vari mubishi rekutsvaga rutsigiro rwemavhoti uye vakambosangana kamwe chete pagakava rekuona kuti ndiani ane urongwa hwakadzama hunogona kuendesa nyika yeAmerica mberi. Asi kutaura kuno hazvisati zvava pachena kuti ane mukana mukuru wekukunda musarudzo idzi ndiani. Kana kuchitariswa nyaya dzemhirizhonga panguva yekutsvaga mavhoti kuvanhu, mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe inazvo zvekudzidza kubva kuAmerica.
Hatini sati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzakanyanya kunze kwenyaya yaDonald Trump yavo pavakanga vachida kupfurwa nepfuti paya, asi makatoona futi kuti takaona vaSecret Service vakafanana neCIO kunoku vachivateka-teka vachivabvisa vachivatakura. Panguva diki-diki vaDonald Trump vakanga vatonyora tsamba vachitenda vachiti ha ndinotenda veSecret Service vandibatsira. Zvinova zvinhu zvatinotarisira kuti mapurisa kana neCIO vanofanira kushandira nyika kwete kushandira bato.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kuZimbabwe Electoral Commission uyewo kubva kugurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro penyaya yesarudzo iyi, asi mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa patazoenda pamhepo. Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reproject vote 263 Tafadzwa Mavhunga anoti sarudzo dziri kuitwa kuAmerica dzinobuditsa pachena utongi hwegutsa ruzhinji hwemunyika iyi, zvaanoti anozvishuvirawo nyika yake yechizvarirwo Zimbabwe.
Kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kuri kuita vanhu munguva ino apa vari kukampeina for mapolitical parties avo ungange uri kudivi rerudyi kana kudivi reruboshwe, freedom dzacho dzakangofanana, uyewo nevanotora nhau vari kuedza nepese pavanogona kuti vape mukana kune vematiwi ose.
Kutaura kuno zvizvarwa zveAmerica zviri kunze kwenyika iyi nemune mamwe matunhu zvinoda hazvo zvakatotanga kuvhota. Asi muZimbabwe hurumende inogara ichitsika madziro kuti vari kunze kwenyika vavhotewo vari kwavanenge vari ikoko. Kuverengwa kwemavhoti kana sarudzo dzaiitwa kuAmerica kunonzi kuri pachena zvekuti ani nani anokwanisa kuzvoonera ega zvibodzwa zvevanenge vachikwikwidza zvinozoderedzawo mikana yekubira sarudzo. Asiwo vamwe vanoti vaTrump vanogara vachiti vakakundwa sarudzo dzinenge dzabirirwa zvinopa vatsigiri vavo kushaya chivimbo nesarudzo kunyange pasina humbo hwakati tsvikiti hwezvavanotaura izvi. Vamwewo vechidiki vemuZimbabwe vanoti kunyange nyika yavo neAmerica dzichiita sedzakarimirana muganhu, hapana chakaipa mukukopa dhoiri rakanaka nekuti chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuUganda rabata nhengo 10 dzebato rinopikisa reNational Unity Platform nemhosva yekuva nezvinoputika uye kuda kupandukira hurumende. Asi mutungamiri webato rinopikisa iri vaBobby Wine vanoti vanhu ava vakamanikidzwa kubvuma mhosva dzavasina kupara. Nhengo idzi dzanga dzava nemakore 4 dziri mutirongo. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAnton Blinken vari kuita misangano nevatungamiri vehurumende yeIsrael nhasi kuti vavakurudzire zvakasimba kuti vabvumidze masangano akazvimirira oga kuti abatsire vanhu vari muGaza nechikafu nemishonga. America iri kudawo kumbomisa kurwisana pakati peIsrael nechikwata chemuLebanon cheHezbollah. Senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isu takabata seisa section iyoyo chiakaibatanidza nefinancing number 1 ya2018 yakaamenda bank use vandityora kodzero dzevanhu nekuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kusarudza zvavanoda inonzi right to choose. Sakara munhu aenda kushopa akungonzi sevhisa cash chet vanotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomishen inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidza nekutogariswa fainzi kana kuvaendesa kumakosi kumatare ezimota kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi ekumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yeZig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinister of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya, rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga, nekuti vari kuchema chemawo kuti unongoerekana mari yaiyesurwa muakaunti ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu vanotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti Zig isangomuka yapera simba, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyi kuti vangoti nanga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara randa zvichinge zvichibva mumabhizimusi mumava kushanda navanhu vanenge vachitengesera pazhe pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwe kuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mumwe mutambasere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei nemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarerusira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Kwasara masvondo maviri chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende, magavhuna nevamwe vamiriri vemahofisi muAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika ndevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party, uye nhasi vari kuFlorida kuNorth Carolina kutsvaga rutsigiro ukuo amai Kamala Harris veDemocratic Party vari kukwikwidzana navo vari kutarisirwa kuita nhaurirano panhepfenyuro yeNBC News. Vatevedzeri vevaviri ava vanoti vaTim Walz veDemocratic Party navaJD Vance veRepublican Party vari kumhanya mhanyawo kune mamwe matunhu vachitsvagawo rutsigiro. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuona kuti yave dambe dambe chaiyo yekudzingirira nguva nekukwanisa nekuti vakwanise kutyorera iwo mavhotsi achiri kudokoko vanenge vachinzi maundecided voters. Tiri kuona zvakare kuti mutsindo wavo wakanyanyira vanonzi maswing states. Maswing states aya ndiwo anogona kurerukira tingangoti kana kumadhemocrats kana kumarepublican havana pavo, and ikoko ndo kunonzi ndo kunopinda president wenyika ino. Saka tiri kuona kuti vaTrump vanenge vakambosvikawo kunana Michigan, kunana Wisconsin, kunana Pennsylvania, ndokwavari kutambira ikoko nekuti ndokwavari kuziva kuti ndokune mavhotes ndokuchavapinza muwhite house.
Mm-hmm. Tanzwa kuti nhasi vanenge vari kuFlorida uko nekuNorth Carolina uko kukuva mai Harris, tanzwawo kuti vane maindavhu akasiyana-siyana. Zviri kutaridza kuti zviri kufamba sei?
Ndinoona amai Harris vakamboita kumbotsiurwa kuti hamusi kunyanya kuonekwa muchitaura nevanhu pamainterview paTV apapa. Saka ndiri kuona kuti vari kuenda vachinosangana nemapodcast nemaTV network akasiyana-siyana kuti shoko ravo rinyatsokubuda kune maconstituents akasiyana-siyana. Takavaona zvakare vakagara namai Liz Cheney nezuro, avo vanova mwana waDick Cheney akambovawo mutungamiriri mugovernment yaWabush, uyu muRepublican. Saka zvinoreva kuti vari kuedzawo kutsvaga mavhoti kumaRepublican zvisati zvamboonekwa kuti muRepublican anobatsira muDemocrat kukampena.
Vari kumhanya navo vatevedzeri vavo marunning mate, taona vaTim Walz vari kuMinnesota uko, Wisconsin kuMadison, vaJD Vance kuOhio uko. Matunhu iwaya anoisawo sarudzo papi?
Mukaona kuOhio ukoko, Ohio yagara zvayo ichirerukira kumaRepublican. Asi munoona kuti game rava kutamba rari kuda kuona kuti kuSenate uko nekuHouse kunoramba kuine mutsindo. Ndo maonera angu andinoona kuti wamukoma Vance vari muOhio imomo. Yanyaya yemamwe ma Senate nemaHouses.
Mm-hmm.
Asi kwaenda mukoma wa Wisconsin, hakuna kunyatsokumira hako mushe nyangwe hazvo vaBiden vakakutora muna 2020. Vanoda kuramba vachidiridzira ikoko nekuti Wisconsin yacho inogona kuita musimbo ikaenda kumaRepublican.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7, ba Studio 7 apo, muri sei mwese ba Studio 7. Yaa, Srelimi yaka rohwa, seri nekusei. Hapana ne province yaka mbou ina Srelimi. Hati, wakulu tabe ya kitu biri jira yeye. Niku biri jira, ndia kato tambiwa. Hapana Srelimi yaka rohwa, seri nekusei.
Mamsora nangu wa majunga kandimire na wa mwese wa shamarara.
Ndimi wenyu Adam Zitauro, kere muno mKwinstown, mu location ini kwa Linge, ndokutaura pamusoro pachairman weSADC. Ava baba vakauya kubusiness, vaiazoparadza nyika dzakawanda kusanganisira naMozambique nedzimwe nyika dzakatikomboredza kuti vaite hunhu hwavainawo. Kana tichiti kana tichiti baba, vafanira kuti vaita hunhu hwekurova vana nemudzimai, ndozvakafanana baba vatinawo purezidendi vedu. Hunhu hauna kunaka. Nyika medu muri kuita madiamond, makromu, matombo zvese kuita utsinye bedzo kuti munhu harapwe mahara muchipatira motenga mushonga. Mobenyu madiamond makanyarira vanhu vachiona mushonga zvemahara. Pamusoro pazvo munotovabhadharisa futi.
Masura zvestudio 7. Ine kuona kwangu ndoona sokuti maAmerican ngavarege kubata vanhu sokuti vanhu havana kudzidza. Hapana munhu asina kudzidza. Ngavarege kuti kwanzi muZimbabwe hamuna masanction. Vachinyengegwa nemaregime change. Masanction ndo arimo ende anorwadza vanhu maordinary people zvavo. Ko ivo kana vachiona kuti masanction acho asi masanction. Ko ngava mabvise vai vasingatemeri nyika dzakaita sana South Africa vanhu vanogara vachiurawa nana Botswana vanhu vanogara vachisungwa vanhu vachihwimwi.
Ava vana Joni mushaya vanhu ava vakuna neAmerica kwamunoenda mungangoendawo zvenyu bati vanhu vanenge vachidikwa ikoko kwa havasi vanhu vakadaina naJoni mushaya vanhu vanenge vachidikwa kuna neAmerica. Hapana chinodzidzwa neZimbabwe zvekuti vana Joni mushaya vanhu vangatoti taenda kuAmerica pane zvatingandodzidzawo because muno muAfrica machikata savana South Africa vanongoshandisa rand havanambochinja. Vana Mozambique vanongoshandisa iwayo manhikirawo iwayo mametkash. Vana Malawi ava vanongova makwacha havanambochinja. Vana Nigeria inongova iyo manaira havanambochinja. Vana Botswana anongova mapula havanambochinja. Asi medu muZimbabwe kubva mumadhola ataishandisa tikapinda mara tgs tikapinda mabhondi tikapinda iko zvino zvemumazigi hameno dzimwe dzechingogadzirwa. Saka menda kunoita nezvei nyika yanakana mari chiuti unodikwa vanhu vanenyika dzine mari chedu nyika ina mari kwemenda ndodi
nhasi unoregai nbotaurawo ndichiti munyika medu mukaomu hamuchina inonzi police service vetarapia yaimbotibatsira kusunga vanhu vanoita zvamudhorobhari vanoba vanoita mamedha cases hakuchina. Mapurisa edu ava mapoliticians izvozvi muri kuona kuti maarmed robbery cases tiri kunzwa ma4 miliyoni ari kubiwa asi kudai vanga vari vanhu vari kuita zvepolitics vaidai vakasungwa kudhara vanhu ivavo bati izvozvi vari kutadza kusunga vanhu vari kuita maarmed robberies. Mapurisa akukonsentrata nepolitics vakanzwa kuti paungana vanhu vecc vaita musangano wavo vakumhanya kunosunga maarmed robberies anenge achinoba. Saka nyika chai chaiyoka yakuda kuitwa inonzi reshuffle maministries ayo ashata ese.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheve chidiki chedu connection for live talk. Nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dzasara masvondo maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza bato reFRELIMO rekuMozambique nekukunda musarudzo dzisarudzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzuru nehurumende kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki vemuZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kuMfumfu 2024. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa utshayela ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo kwele Mozambique. Yena anti unqobile kukhetho lanxa impumela ingakethulwa. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi liyangenela kukhetho lwamanye amazwe asezantsi e-Afrika lincedisa amabandla abusayo. Sixoxa labasakhulayo ngenhlupho ababhekane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla utshayele ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli wakwele Mozambique olusanda kwenziwa emele ibandla elibusayo eleFrelimo. Umnumzana Daniel Champo yena athi unqobile lanxa impumela yalolukhetho ingakethulwa. Umnangagwa ongumgcini sihlalo womanyano weSADC wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU-PF Politburo eHarare.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president-elect, His Excellency Comrade Daniel Chapo, as well as the people of Mozambique, on their resounding victory during the recently held elections. Congratulations, Frelimo. ZANU-PF stands ready to cement the long-existing revolutionary unity between our two parties and our two countries.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamalunga edale leZANU-PF Politburo eHarare lamuhla. Abezindaba abeReuters babika ukuba inhlanganiso ezimbalwa ebezihlolisisa ukuqhutshwa kwalolu khetho ezigoqela iAmnesty, iInternational Republican Institute yakwele Melika, zithi belungakhululekanga ngoba ibandla leFrelimo belisethusela uZulu njalo lithenga amavoti ngendlela ezitshiyeneyo. Omele ibandla lePodemos kukhetho lwedale lePhalamende uPaul Gaumbe ubulewe kulelo lizwe zama ukuphanyeka udaba lokhetho emthethwandaba encediswa ligqwetha lakhe uEvino Bernardo Antonio Diaz, layo obulawe ngabacatshangelwa ukuba basekela ibandla elibusayo eleFrelimo. Abaleli bandla bayakuphika lokhu besithi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa ngolwesine kuliviki. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Evidlela Ncube olwela amalungelo oluntu njalo eyingcwethi kwezombusazwe.
Indlela eqondileyo yokuthi kulindwe ukuthi imithetho yeMozambique yona ithini, ukhetho imphumela yalo ifanele ikhitshwe nini, kuze kufike ekugcineni konke abangabe bephikisa baye emthethwandaba. Ngemva kwalokho ke sesingahalaliselana sisithi ubani uphumelele, ubani uphumelele. Kuhle ukulinda.
Hamba okwenza ukuthi umongameli Mnangagwa kwenze khonoku kuyini?
Izikhathi eziningi ukuthi abantu baya balobungane sebejwayelene kakhulu ukuthi baphangise ukuthi bahalaliselane lanxa umthetho lezinye izinto ezifanele zenziwe kulelo lizwe zingakathuthi. Sijwayele ukuthi sikubone kusenzeka kwezinye indawo
kodwa akukhondanga kona lokho kufanele siphe ithuba imithetho yelizwe lelo ukuthi landelwe abaphikisa abaphikise ngendlela yakhona kuze kufike ekugcineni ukuthi nxa sokufike ekugcineni ke sonke sesingahalalisela lo imithetho emvumayo oyabe ekhethwe ngabantu ngendlela yemithetho okhethweni oluyabe lukhululekile.
Kodwa yena uzathi phela ungumgcini sihlalo weSADC into ekhuluma khonoko akunjalo ubaba khona.
Indlela ebiqondile ukuthi angahalelisela ukuthi kube lokhetho eMozambique ukuthi abantu beMozambique babe lethuba lokuthi babambe ukhetho ngokuya ngokwemithetho yelizwe leMozambique. Lokho kulomehluko ngoba uyabukhuluma ngokhetho nje lona ungakatsho ukuthi lukhulekile kumbe akukhulekanga. Uqale khona lapho ngemva kwalokho ke sekulindwa ukuthi baqale labo abanye batsho ukuthi akuhambanga kahle kumbe kuhambe kahle kube le report yeSADC layo itsho ukuthi kuhambe njani, African Union itsho ukuthi kuhambe njani. Ngemva kwalokho ke sokuvuma ukuthi sesingakhuluma ngomphumela wokhetho. Okwamanje angakhuluma ngakho ukuthi kube lokhetho eMozambique kube lethuba lokuthi abantu bavote nxa kuwukuthi kulandelwe imithetho yokuvota kodwa angathinti imphumela ngoba phela ayikamenyezelwa yilabo abaphethe ezokhetho khona eMozambique.
Umnumzana Efilela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leZANU PF selilandule imbiko ethi lifuna ukuncedisa ibandla elibusayo kweleBotswana, eleBotswana Democratic Party iBDP ukuthi liqilibezele kukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube.
Isikhulumise ebandla leZANU PF umzana Farai Marapira uthi kungamanga okukhunywa ngwaye umongameli weBotswana umzana Ian Khama kanye lamabandla aphikisayo ukuthi iZANU PF izama ukuphathisela iBDP ukuthi licele ukukhetho ozaqhutshwa kweleBotswana ekupheleni kwayonela inyanga.
Ukukhulunywa nguKhama kuyinhlamba ebantwini beBotswana ngoba isithi abanqondo yokuzikhethela iinkokheli abayifunayo.
Marapira uthi ibandla lakhe alikaze lingenele kundaba zokhetho kwamanye amazwe ogoqela kweleBotswana. Ukhama yena ukhankasela ibandla liphikisayo ancedisa ukulibumba leBotswana Patriotic Front. Utshele umbuthano ukhankasa ukuthi abanye abezanu PF sebephiwe izithupha ukuthi bazovota kweleBotswana.
That's why my city on abatori maZimbabwe atena muBotswana ka umangela
bathi yiko masisi wayifuna ukuthi abeZimbabwe bangene kweleBotswana esebenzisa isithupha. Umasisi wesaba ukuthi kaselasekelo bangitshela abanye eZimbabwe ukuthi vulana amehlo njengoba sibonile abeZimbabwe bevota kwele Mozambique.
Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana Umbrella for Democratic Change umzana Moeti Mwasa uthi balobufakazi ukuthi leBotswana lisebenzisana lohulumende weZimbabwe uzama ukuthi kuphekwaphekwe impumelo yokhetho ozaqhutshwa ekupheleni kukamfumfu.
The BDP is now in cahoots with ZANU PF.
Ibandla leBDP lisebenzisana leZANU PF ukugqila kukhetho.
Ngokunjalo umhwasa uthi bazafola emgwaqweni yeHabron ngomgqibelo belubhekise ku-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana uyaphanyeka izikhalazo zabo. Umsekeli kameli we-ofisi yeZimbabwe kweleBotswana umzana Witness Ngwenya uthi bayazi ngokutshengisela kwe-UDC kodwa bazathatha imilayezo yokusiphatha amandla eHarare ukuthi baluphathe njani lolu daba. Kusenjalo ibandla eliphikisayo leBotswana Congress Party iBCP lona elingaphandle komanyano we-UDC lithi lavela lasola isikhathi inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana eye-Independent Electoral Commission IEC isiyathapha imbono yokukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ekuqaleni komnyaka. Unkosazana Mphopheko uthi iZEC kayithenjwa ngoba icatshangelwa ukuba ihlale iphathisa ibandla leZANU PF uqela ukhetho.
We also released a statement expressing concerns. Izeki yaziwa njengenhlanganiso ehlala encediswa ibandla leZANU PF ukugcila kukhetho.
IZEC iyakuphika lokho isithi kayingeneli kukhetho lokwamanye amazwe. Isikhulumise bandla leBDP umnumzana Khalelelo Kentse uthi konke ukukhulunywa amabandla aphikisayo phezu kokuqela ukhetho yikuphelelwa ngumphako ngoba amabandla la eyethula ukufana ngomnyaka 2019 kodwa ehluleka ukuveza ubufakazi phambi komthethwandaba. Kubikwa njalo ukuba ibandla leZANU-PF lingenele ukhetho oluqhutshwe kweMozambique njalo lazama ukuncedisa iAfrican National Congress ukupheka-pheka ukhetho kweSouth Africa. Amabandla aphikisa athi selingenela njalo kweNamibia nakweZambia lapho elisekela khona ibandla lwayengumongameli uMnumzana Edgar Lungu. ELeBotswana liqale ukuvota ngomgqibelo kulabo abahlala phandle kwelizwe kanye nezisebenzi zikahulumeni ziyabe ziphatheke kukhetho kuguqela amapholisa lamasotsha. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweLeBotswana.
Abantu abedlula inkulungwane bafola emigwaqweni kobulawayo namuhla becula bevalelisa ugogo obelodumo uRose Nyathi. Yena obhubhe ngomgqibelo wabekwa namuhla. UEzra Jesus Fanda uyalandisa.
Abantu abaningi kobulawayo amphitheatre babevaleliswa uManyathi obelela ilungelo labathenga bethengisa impahla emgoqweni njalo bethanda ukukhuluma obekuhlekisa uZulu. Abantu abahamba emthandazweni wesikhumbuzo sikaManyathi bancome kakhulu imisebenzi yakhe. Indodana yakhe uKenny Dube ube ngeunina ngemfundiso amnika yona.
Mama ube ngubaba, ube ngumama kini. Imfundiso yakhe ekadigcwele ubuhlakani. Ngiyayibonga. Ngiye ngisendaweni engcono kakhulu.
Umngane wakhe omkhulu nakafarayo ukuthi uManyathi umthiyele isiZulu.
Indoda le ephela ngesingoku bagayisedisa labo abaseleyo umsebenzi wabo phambili. Imlandele into kade ezifisa ukuthi aziyenze.
Abezombusazwe labo bavalelise ugogo odumo obesaziwa ngokuthi yibulawa yicelebrity. Umnumzana Sarenda Kapoikilu omele isigaba sebulawa central edalela ephalamende uthi bezwana kakhulu logogo uRose. Isobo zithi ilizwe lilahlekelwe liqhawekazi. Umnewa umnumzana Mackenzie Mlotshwa uthi udadewabo wayengumuntu othanda iqiniso.
Iqiniso lakhe kakhesi ngibone ngani selizazwakala ukwedlulisa.
Othe ngayethengisa impahla etsheni yeugogomoli moyo bekungamathe lolimi loManyathi.
Sasukela kudala sasithengisela phezulu khona ngalesi sonto so silahlekelwe kakhulu.
Udabukile lothande kancube owencedisa uManyathi ukondla abantwana abaswelayo.
Abantu ababuya emfeni lapha ngiyamangala inamba le more than 1,000 people.
Kubera abangani abaningi uManyathi omunye wabo ngugogo Gertrude Sibanda.
Thina besesikhulumile singamawido about 30 to 45. Esesipromise ukuthi uzasenzela izinto ezinhle.
UManyathi ubekwe emini namhla emangcwabeni yokulondoloza amaqhawe eLady Stanley Cemetery ngoba eli qhawe ngazidla kobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo igama lami uEzra Jesus Banda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSouth Korea lithi lizanika eleUkraine izikhali uma eleNorth Korea lingahambisa amabutho alo kweleRussia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters labe-AP. Ibutho lakweleUganda lona selithole amalunga ebandla eliphikisayo eleNational Unity Platform alitshumi lasithupha 16 engamacala okuthwala amabhomba lezinye izikhali ezingekho emthethweni ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kusukela ngolwezi ngomnyaka ka-2020 kusiya kumabasa ngomnyaka ka-2021. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi abancintisa kukhetho lukamongameli waleli lizwe baqhubeka bengutshikilo bhanqa sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho. Wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans uzancintisana lonkosikazi Kamala Harris oyibandla lamaDemocrats kukhetho lolu umhlaka 5 ngenyanga ezayo. Kuzakhethwa njalo amalunga amadala ePhalamende womabili aweCongress kanye lenkokheli yezabelo. Izigaba ezibaluleke kakhulu ezingadala ukuthi ababili laba banqobe kumbe bakhethwe ama-battleground states abalisa ePennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada kanye leWisconsin. UTrump loHarris baphakathi kokukhankasa kulezi zigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai ohlala eOhio khonapha eMelika.
Akula clear leader okwakhathesi ngoba siyabona ama-polls akhomba ukuthi they are in a statistical dead heat. Singakhangela ama-states angantho aqakathekile. UHarris kumele awine ama-states amathathu ukuthi anqobe iPennsylvania, iMichigan, leWisconsin. Singakhangela iPennsylvania, uTrump ungantwa uphambili nge-1.46 to 45. Singakhangela eMichigan, iNkosazana Harris is ahead by 2 points, 47 to 45%. Singakhangela eWisconsin, iNkosazana Harris is ahead by 46 to 45. So hi, kuyahanjwa this election. Ukuthi sibone sibili ukuthi mbani ozanqoba. Eish, kunzima. Ngoba despite all the things that have happened, including ama conviction ka former president uTrump, lokhe ekhona khonapha duzane kuka Nkosazana Harris. So hayi, ukuthi sikwazi ukuthi umbani ozanqoba mhla ka 5 awukacaci.
Ukukhetho lokudinga amalunga amadala ePhalamende womabili elelower house le Senate kanye lokhetho lwenkokheli yezabelo ubona kunqoba liphi ibandla?
Ama states njengabo Ohio lapha, they are more Republican leaning, so yibo ngathi abazathatha wonke ama races for the local races. Yibo ama majority lapha for the state legislature, so amboni kutshintsha kakhulu. But each state race between Benny Moreno lo Sherrod Brown, kuthwaso kusetshenziswe 300 million, the most expensive Senate race in America kathesi. Ngoba siyakwazi ukuthi uBenny Moreno engathatha lona leli seat, then uSherrod Brown who have lost a Democratic seat, kutsho ukuthi in the state senator, ama-senators, ama-Republicans basebe phambili kwama-Democrats. Kuma-Congress races, I think bathi khona ama-Democrats might flip 5 to 7 seats. Ngoba kathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans are leaning forward by 4 Congress seats. So khonapha ngantwa kuzatshintsha. I-Republican ithathe ama-Senate seats, i-Democrats ithathe i-Congress. Yikho engikubonayo.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika njalo uhlala eOhio khonapha eMelika. Kweziphathelane labasakhulayo, uGilbert Zulu owafundela ukukanika izimota utshona ebhoda eHarare ethwele amaqanda awathengisayo. Uthi imisebenzi kayitholakali. Abasakhulayo abangakaze bethole imisebenzi selokhu baphutsha izifundo emakolishini yemfundo yaphezulu bakhala ngalolu daba. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukuhlupheka kukaGilbert kuvezwa izicathulo zakhe esezisubuke okumangalisayo njalo esezitsheke okokuthi ulakho ukudonseka imisipha okungenza ukuthi aqhuzuke enyawo. Ujuluka izithukuthuku ebusweni, emhlane lentanyeni ngenxa yokusindwa ngamaqanda awafake ezitsheni ezimbili. Ngosuku lolu uvuke ngovivi wahamba ngenyawo esuka eBudiliro waze wayafika enzikini yedolobho leHarare. Ukukhanya kusala ngalolu suku ngoba usethengise amathathu kuphela phakathi kwamaqanda afika phose amachumi ayisikhombisa. Seligwaze umhlaba kodwa kalathemba ukuthi uzathola yona yokugada umchova esebuyela endlini.
Afundele ukulungisa izimoto like ukukanika lokho. Empilweni yamankazi ngasebenza, ngizithengisela amaqanda nje.
Wesaba ukuba amaqanda la azabola kungedlula insuku ezintathu elokho ewathengisa. Banengi abafundela okutsheneyo abakusimo esifana lesikaGilbert unomqhele Chuma owafundela ukweluka inwele eHarare Polytechnic uthi gayitholakala imisebenzi eZimbabwe njalo gayibambi imali.
Le ngane yodwa esihamba esikolo sabantwana, imali yakhona yona iphelela kuleso sikolo. Angikwanisi ukuba ngihlanganisa imali kwanothenga noma ukubambekayo nje.
Usele minyaka engamashumi amathathu eseluka abantu inwele kodwa engatholi inzuzo eyeneleyo. Abanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kunzima kakhulu ukuphanda impilo elizweni. UDumisani Mthombeni osebenzela eCopacabana enzikini edolobho leHarare layo ufana ledlozi elingabuyiswanga ngoba kwesinye isikhathi uqina ezulazula emangcwabeni edingisisa ukuba kuyini okwamenza waba kusimo lesi. Uthi imithelo kahulumende yengeza inhlupho wahlangana lazo empilweni.
Thina abagilayo imali esiyitholayo ibhadala abanikazi bemduli esiyisebenzisayo yona le, impilo yathi iba nzima ngamandla.
Bayakhala abanye bakhe abafisa ukuba uhulumende asekele imisebenzi yabo yezandla. UHenry Shoko ohlala elokishini leMfakosi laye uyakukhuthaza lokhu.
Uhulumende ngabe uyabeka isikhwama sokuthuthukisa abatsha ikakhulu sikhangela kuba impilo zethu ziyahle zaphosa zavaleka ngenxa ye-COVID-19.
Uhulumende uthi usebenza lamabhanga agoqela ele-First Capital Bank ekuqhubeni inhlelo zabatsha kodwa abatsha abaningi bathi kabazifinyeleli inhlelo zabo ngoba akukhanyi ukuba kwenzakala nemabhanga okuthiwa kumele abancede ekusunguleni lekuthuthukiseni amabhizimusi. Umnumzana Zivana Igumbo okuhlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha uthi kuningi abakwenzela abatsha eZimbabwe.
Uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukuthi wonke umuntu okhulayo athole okokwenza. Abantu abatsha kumele babhalise ku-public services uma bedinga imisebenzi ukuze labo bethole ama-opportunity.
Inkampani ye-Dustista ebuthelela inani lemisebenzi ezamabhizimusi lokunye emhlabeni wonke jikelele iveze uphenyo olwenze enyakeni ukuba abasakhulayo eZimbabwe ababedinga umsebenzi abaneminyaka yokuzalwa esuka kwelitshumi lanhlanu 15 kusiya kwengamatshumi amabili lane 24 babeyisilinganiso sokwedlula kancane okulitshumi lambili 12.37%. Kodwa abahlolisisa umnotho bezimele wakuphikisa lokhu besithi laliphezulu kakhulu inani lababedinga umsebenzi ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnqondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abathengisa esitaladeni kobulawayo bathi bayaqhubeka ngokusebenzisa imali yamadola emelika, irandi, ipula, lepula njengenhlala yenza njengoba eZig ingazange ifinyelele ngobunengi kulelo dolobho njengakwezinye izigaba. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sizahlala sisiwoda kubona labo emqunyiweyo, izitolo imkambo le phandle emncane le equnyiweyo yezathi siwoda, sizabe sirobhana Rob Peter and Pay James. Sizabe sikhala lathi ngithi shotile nge-one rand yona kuyiprofit yakhe laye, uzabona ukuthi omunye laye xa esemotisela laye uzamkhwezela ethi 12 rand 13 rand.
Ungasichasisela ukuthi liwoda njani ezitolo lezi
njalo nxa selithengisa liyakhetha yini uhlobo lwemali?
Ezasisehlela khona imchova swavalwa ke uEdgar sokuyini ngamashopunyana ufind ukuthi kuphathishiniwe phakathi kulothengisa amakhukung oil yakhe, kulothengisa izigqokwanyana inzipho, kulothengisa ama-dread. Ubona lana ama-shop yiwe sesingena kiwo sihoda kiwo sawotisa nge-US dollars or nge-rand. So vele ku-odakwethu kwasesayithatshana sesilabomesinabethu eduzane khonapho abo, kodwa vele bafuna i-cash ye-US dollar or i-rand. Maybe sometimes la kwezinye indawo ipula ikuthi ipula nje alijahwanga ukusetshenziswa kakhulu, lathi nxa sesithengisela abanye ukuthi ungayihoda i-cooking oil yakho maybe in bulk nxa uhodele kuhle iyabe ngama-$2 something US, lawe sengiyifaka lami kuyi-50 cents senzethi $3. So we find ukuthi vele idorobho lonke lakoBulawayo amashopu amakhulu lawa akusela business. So pick and pay ngikhuluma sochobhizi, ngikhuluma sobantu chane nje abangenayo bethenga and bengama-civil servant and boda bathenga nzima nti uyathola isitolo sesithi yakula network. Business ekuma-partitioning shops lawa amancane ibhizinisi elihamba ilona lelo ngiyanegotiate edayibe isakhiwa as compared to emashopa njengabo okay. Lathi nxa sicela sikhala lathi lawo wama-customer lawa akhala uzosithi angile 40 randi ngishotile nge 10 randi uzosithi ilanga lingilitshone ngingabambanga mali. So sidayibe isakhi sisebenzisa wona lawa ama-currency angasowethu emzini leli zigivele isifile. Okwatsho abantu abantwana ama-youth athi iyafaya kaloda isifilodi njalo singayazi singazake silisebenzisa. Kubala even le ma-church you find ukuthi sile ngcebethu yokuthi hhayi abazaphosela labo lapha iziki uthola vele kungela. Xa ungathola uzitholela even i-10 ziki kuphela besishwayiphisa akusela lo muntu oshwayiphayo ngoba ufind ukuthi imali zona lezi zifrozile emabhuku emabhenki abo zifrozile aziphumi azikhipheli from bank to EcoCash.
UNkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 into nje ngikhala ngayo kakhulu ukuthi abantu abafana nabo lama MPs ezana into abazikhulumayo vele zidabukile nje azizwakali. Ma kukhulunywa ngabantu ababotshwayo besiyagcinwa ejele, kambe ilizwe lingayi-experiensa ngokuthatha abantu ukuthi besithi bayatoyitoya begcinwa ejele for 3 months to 1 year kungalanto vele abayithonisiswayo. Futhi ubususizwa umuntu kuthiwa yi-legislator ethi hhayi abantu abangayenzi kahle. Kanti vele mina into engiyibuzayo ukuthi Englandi le America la mazwe nalawo ngekuzwa iZimbabwe complaina nge-Israel kodwa icomplaina nge-America le-England. Kanti i-Israel iyenza okuright yini khonokubhomba abantu?
Studio 7 linjani basakazi, linjani balaleli? Hhayi ngiyalibingelela lonke. Ikuthi iproblemu kaJosepha uChuma kafuni kuvuma iqiniso. UJosepha iqiniso abalivumi, yiloba ngithi abantu bezanu iqiniso yokuthi abalivumi, bacasha ngomunwe. Konke abakukhulunywayo kulabantu abangahlala almost 3 to 4 months basestokisini bangagwetshwa. Hayi sarendi ngohulumende lo silaye lo. Sarendi uhulumende wasifakayo lo. Sarendi uhulumende odlakela.
Studio 7 yani basakazi abalaleli, abasakazi besicela ukuthi izindaba zenu liziqedisise, lilandeleli. Kaze sizothola abantu abathatha imali ukuthi sebabotshwa mbobotshwanga sikwazi. Sizothola ukuthi omunye layela ushatunga lo kuthiwa avulela amapholisa ingqama ukuthi kwaphetha ngani sikwazi. Acele kunyele kulandelele sikuzwisise lapho kuya khona lapho kucina khona.
Studio 7 kanye balandeli nabasakazi, mina igama lami ngumelusi Mthembu lapha kwele South Africa. Sesiyazamini athi kusinda ama-audio, hhayi ama-audio dawabalwa.
Siyabonga balaleli, lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho lwemelika. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.